Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 27/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeCCC dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare dzinopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus ari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe svondo rinouya. Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 inosvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tongi wedarera Major Street remuHarare nasi atambira chikumbiro chenhengo makumi maviri neshanu dzebato reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo mbiri dzedare reparamende dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare masvondo maviri adarika chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Frank Chikoore anotipanya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro ichi, mutongi wedare, muzvare yokaidzuda, vati hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvakapiwa nevachuchisi venyaya iyi, zvinokodzera kuti vasungwa ava vanyumwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Muzvare dzuda, vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga, mushure mekubhadhara zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika pamunhu, kana kuti 30,000 RTGS semari yechibatiso. Asi vana soro jena vaviri vari pakati pevasungwa ava vabuditswa pasina mari yavabhadhariswa uye vanzi vasazvipire kumapurisa sezvaitwa vamwe vese. Muzvare dzuda vaenderera mberi vachiti zvapupu zvehurumende zvakapa ufakazi wakasiyana mudare uye umwe wemapurisa akasunga vanhu ava akaudza dare kuti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye havana kukanganisa kusungwa kwavo nemapurisa pavakasungwa mubudiriro. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudza ikadzere Zimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Mutongi amai ukaidzuda vaguma kuti vasungwa vabudiswe nechibatiso che 30,000 RTGS ndobva vabvumawo zvakare kuti vasungwa vechikuru umwe ane 72 umwe ane 81 vabude vasina kubhadhara mari.
Vakadzere vatiwo sezvaturwa nedare zviri pachena kuti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Hapana nyaya iripo apa kana kuti tingati haisi nyaya ine udzamu chaiwo, sezvo tiri kuona kuti kana umbowo chaiwo hapana, nyange iye mutongi abvumawo zvechokwadi kuti vanhu vanga vari paprivate residence vachitawo private meeting.
Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika. Vakatiwo mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala vanofanirawo kubuditswa muusungwa.
Isu semusangano panyaya yavasikala tinoti sekupiwa kuri kuita vamwe vese bail, vasikala vanofanirwa kutongwa vachibva kumba nokuti ndo zvinotaura constitution. Nhasi mudare koti yataura kuti bail inofanirwa kupiwa munhu woga woga unless kana pane macircumstances kana kuti zviratidzo zviripo zvinoita kuti munhu yasapiwe bail. Vasikala vakangofanana nemachain champions ose nemazimbabweans nevagari kana kuti macitizens ose ngavapiwewo bail, hapana chikonzero chinoita kuti varambe vachitongwa vachibva kuchikurubi. Saka tinoramba tichiti vasikala ngavasunungura.
Pakati pevasungwa ava pane mumwe anonzi akabatwa nechirwere cheCovid-19 ari muJerry, zvakakonzera kuti vekumaJerry vamugarise kwake ega senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muJerry. Pavasungwa ava pane vakwegura vaviri vanonziwo havasi kunzwa zvakanaka, uye mumwe wavo ane makore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa. Paakanzwika chikumbiro ichi muDare, magweta evasungwa ava akapomera mapurisa mhosva yekusungawo nevanhu vaizvifambirawo zvavo mumigwagwa yemubudiriro vasinei nechekuita nemusangano weCCC unonzi waipindwa nevamwe vevasungwa ava. Asi mapurisa akati vose vakasungwa vaiva pamusangano uyu uye vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyellow dzakanyorwa zita rebato reCCC. Nhengo dzeCCC idzo dzinosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya dzakasungwa dziri pamba pemumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta dzichiita musangano wekomiti yebato radzo unodaidzwa kuti Presidential Assembly. VaMachingauta vakazozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa muDare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive kuti vaitsvagwa nemapurisa. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa dziri makumi maviri nenhanhatu, asi mumwe mwana ane makore ari pasi pegumi nemasere akaburitswa muusungwa kare achiiswa mumaoko emagweta ake. Zvichakadai, vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwi kutsvaga mvumo yekuita musangano wemakomiti ebato ravo kana usiri musangano unenge uchiitwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu svondo rinouya. Rwendo urwu runonzi rwakanangana nekusimbisa ukama hwagara huri pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neBelarus dzinonzi dzinodyidzana zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika, zveupfumi, zvezvicherwa, mukurima pamwe nekudzivirirwa kwenjodzi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana anoti ari kufadzwa nekushanya kuri kuita nhumwa dziri kumiririra America dzechidzimai muAfrica munzendo dzakanangana nekusimbiridza ukama hwenyika yeAmerica nenyika dzemuAfrica. Gurukota rezvemari amai Janet Yellen vapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu muSouth Africa. Mumazuva avo gumi ekushanyira nyika dzemuAfrica, amai Yellen vakashanyirawo Senegal neZambia. Ukuwo mumiririri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vari muMozambique pari zvino, uko vasimbisa nezvekukosha kwekudyidzana kwenyika iyi neAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana, amai Lucy Ndongwe Chikore vesangano reMTC Educate a Girl Foundation.
Ini ndinoona sokuti kushanya kuri kuitwa na Secretary of Treasury Janet Yellen na Ambassador Linda Thomas Greenfield kunyika dzedu dziri muAfrica zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vange vachiona zvinhu zviri kuitika on the ground uye vachikurukura nehurumende sezvakafanana na Ambassador Linda Thomas Greenfield vachikurukurawo neveCivil Society.
Imi semadzimai anorwira kodzero dzevanhu nevanasikana uye zvemuine sangano rinoshanda kuZimbabwe, shuwiro yenyu ndeyei? Takanyanyotarisa kushanya kwemadzimai ava vanova nhumwa dziri kubva kuAmerica dzichishanya muAfrica. Makatarisa nyika yeZimbabwe uyezve nhuna dziri kusangana idzo nemadzimai nevanasikana munyika iyi. Tichiona isu kuti nhumwa idzi amai Yellen naAmbassador Thomas Greenfield havasi kuzowanikwa vari kushanya kuZimbabwe pari zvino.
Zvinhu zvakanaka zvikuru zvendaishuvira kudai zvaikwanisika dai kutanga tine ukama wakanaka senyika nenyika dzakaita sana United States zvitaigowani kwao vachisvika kumusha kwedu zvichigozobatsirawo nevanhu vari pasi who are on the ground vanenge vachidawo kubatsiridzwa mune zveupfumi mune zvenyaya dzehutano mune nyaya dzeclimate change nyaya dzavari kubatana nadzo munzvimbo dzakasiyana siyana takatarisana nekunana Zambia kwavasvika vachionawo even maprojects avanobatsiridzawo hurumende mukuumbiridza health sector yavo nana South Africa pavari kutaura nenyaya dzemagetsi dzinyuwa dzakatikoshera in the 21st century panyaya dzeproduction and also economic growth.
Avo vange vari amai Lucy Ndongwe Chikowero vesangano reMTC Educated Girl Foundation vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari ku Wisconsin muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuKinshasa muDRC vanga vachigadzirira nhasi kushanya kwaPope Francis kwanga kwave nenguva kwakamirirwa paurongwa hwavo hwekushanyira nyika iyi pamwe nemuvakidzani wayo South Sudan Shondo Rinouya. Pope Francis vari kusvika muKinshasa musi wa 31 ndira. Mukuru wemauto eEuropean Union nasi ati Russia iri kuisa hondo yemuUkraine pane chimwe chidano ichingorwisa zvisina tsarukano vanhuwo zvavo nemaguta senzira yekutsividza zvishungo zvakatorwa neNATO nevainodyidzana navo zvekuendesa zvombo kuUkraine mukutsigira hondo iyi. Bazi rezvekurima kuburikidza neboka raro rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvezvipfuwo reveterinary services VET rinoti rachaita zvose mukuedza kupedza pamwe nekumisa kupararira kwechirwere chiri kuuraya mombe zvakanyanya munyika chejanuary disease. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Mugwaro ravakaburitsa nechitatu svondorino mukuru mubazi iri Dr. Josephat Nyika vakabvuma kuti wandu hwemombe dziri kufa pamwe nekubatwa nechirwere chejanuary disease huri kuwanda mumatunhu ose ari kunaya mvura zvakasimba munyika kunyange vasina kupa uwandu hwacho. Chirongwa chekurwisa chirwere chejanuary disease chinonzi National Declaration of War Against Janiary Disease icho chisati chaparurwa zviri pamutemo. Asi patabvunza kuti mombe ngani dzafa munyika kusvika pari zvino Dr. Nyika vanoti kusvika chishanu svondo rapera mombe dzinodarika 403 kana kuti 403 dzainge dzafa mumatunhu maduku emudunhu reMidlands chete.
Report yekuti first week iyo ndove kutonyepa iyo. It was the first 3 weeks. We get our report every week. That are 403 that in the last accumulated total. I mean, but if I don't know that the numbers are coming down.
Dr. Nyika vanotiwo vanovimba kuti vachakunda chirwere chejanuary disease sezvo vari kumanikidza varimi kuti vadzibise mombe dzavo katatu pamasvondo maviri zvichienzaniswa nezvagara zvichiitwa zvekudzibisa kamwe chete pasvondo. Pamusoro pazvo vanoti vane mishonga inokwana gore rino vachiti vane mumwe mushonga wekuzora mombe kuti dzisarumwe nezvikwekwe unosvika makirogiramu miriyoni imwe chete nechidimu kana kuti 1.5 miriyoni kirogiramu.
Hoya tendere kutodzidzisa mombe zvakasimba 3 times in 2 weeks. When the normal dipping regime for this time of the year in a very weekly dipping, it was 1.5 million kg.
Dr. Nika, vanotivose vasinga dipise mombe vachasungwa sezvo mutemo uchivabvumira kusungisa vakadaro.
Vanhu ngavadipise mombe. Mutemo unotitendera kuti tisunge vanhu asina inge vatikisa mombe pasi rather engage ring awareness, education and farmers are complying. Things are looking good.
Mudunhu remasvona Land West, chirwere chejanuary disease chinonzi chave mumatunhu matiki mana anoti Urungwe, Makonde, Chegutu nemhondorongezi. Asi mukuru weboka revet mudunhu Dr. Tokozani Swela vanoti havasati vapedza kufamba matunhu ose kuti vazive huwandu hwemombe dzafa mudunhu rose.
It has the cover, you know, the provinces were 76, Washika on the ground. So that's the next 2 weeks. When that pamba goes to the Iripo, Urungwe, some distance, not all of Urungwe, in fact, Mundurungwe is part of it, Iripo is about.
Mumwe murimwe kuhurungwe vagram sose avakambofiru wale mwombe nana atu gorela pera kukasara mbiri chete vano timishonga we dibe uru kushandiswa iye zino wa usi kushanda shakanaka sezo mwombe ziri kufa kunyange zichi diba
zangu zangandaka zasara atu zanga zapera taisprea matiba rifare futa isprea but mishonga isho yaka kuri wane nezvirwere kwetu tansura dibe
mumwe mugari wekusanyati vanomo gore vanoti hurumende haifanirwe kungonangana nechirwere chejanuary disease chete vachiti musanyati manesa nechirwere chemombe chered wet icho chinoonekwa nekuita weti neropa
red water ndo iriko noti january disease red water hadzipare dzakatombofa mazuva anwa red water inoita muweti neropa
chirwere chesteiloriosis chinozivikanwa zvikuru nezita rekuti january disease chimwe chezvirwere zvakawanda zvinobata mombe uye chinotapurirwa nezvishambwe kana zvikwekwe zvemunzeve izvo zvinozopedzwa nekudhibhisa mombe mumvura ine mushonga kana kudzizora mushonga. Zimbabwe yakamboita mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy icho chakatanga muna 2019 chakapera gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 nasi yasvitsa makore makumi maviri ichitepenyura muZimbabwe veruzhinji nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiti inoita basa guru mukuburitsa nhau dzisina kwadzakarerekera asi hurumende yeZimbabwe ichiti Studio 7 inotepenyura zviri kunze kwemutemo uye inofanira kutevedza mitemo yekutepenyura nekufambiswa kwemashoko muZimbabwe. Godwin Mangondla anotipanyaya iye zvizere.
Owen Hiwayo avo vanoti vakatanga kuteerera Studio 7 muna kukadzi 2003 vanoti vakapinda murudo nayo kusvikana nhasi nekuti inoburisa nyaya dzinodiwa neveruzhinji.
Saka nyaya dzatainzo dzaingonzidziva dzevhidivi rimwe chete asi Studio 7 yakakwanisa kuenda kumaruva yekuti vamwe vanhu vakatanga kunzwa kuti kune rimwe divi pane nyaya yega yega pane rimwe divi rinotariswawo hautarisi divi rimwe chete.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri mubato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vakorokotedza Studio 7 nekusvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura muZimbabwe vachiti bato ravo rinotsigira vatapi venhau nemakambani anoita basa ravo zvine umizha vasina kwavakarerekera.
Tinofungidzira kuti Studio 7 iri kubata basa vachifambisa shoko vachitarisa zvatinoita zvatinogona vachitarisa nezvatisingagoni nekuti ndo basa ka revatapi venhau.
VaWitness Dube mutauri webato removement for democratic change vakorokotedzawo Studio 7 nekuita nguva yakareba ichitepenyura munyika vachiti zvainge zvakaoma kuita izvi kubvira payakaenda pamhepo kekutanga muna 2003.
But taona basa rabatwa neStudio 7 rekuti inopa mashoko asina isina kwayakarerekera.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatapadzwa mugwadi vati
pamakore makumi maviri aya chandingangoda hangu kukudzidzisaiwo zvishoma ndezvekuti munoziva here kuti nekuteererwa kwainoitwa Studio 7 kuno kuZimbabwe inotibatsira kwazvo ikatangavo kupromota nyaya dzorunyararo nyaya dzekuti tirege kuita mhirizhonga nyaya dzokupomerana zvisina maturo nyaya zvedzokurudzirawo vanobva kune dzimwe nyika kunyanyanya vanobva kuamerica ikoko chero vakatipa zvirango zvoupfumi havarambi kuzwi kuuya kuona dhamu redu rekariba kana kuuya kumapopopo edu kuvikfos kana kuona mhuka dzedu
mukuru wegreat zimbabwe university campus radio vagolden maunganidze vatenda vatapi venhau vestudio 7 nekuramba vakashinga vachipa veruzhinji nhau apo hurumende yainge yakasunga masaisai
komitimendi iyoyo yakakosha chaizvo vanhu vazhinji vari muzimbabwe nhasi vanopembera nekuziva zvinhu zvakawanda kubudikidza nebasa rakaitwa nevakomana nevasikana ava
vamwe vatapi venhau vakatanga nestudio 7 vanosanganisira Stanley Karombo naMichael Kariati uyo anoti zvainge zvakaoma kushandira Studio 7 panguva yakatanga kuenda pamhepo
asi ko zvino izvi vanhu vave kumhanyira kuda kutaurwa navo nemhaka yemukurumbira wave nestudio 7 ivo veruzhinji vanoti inotaura chokwadi munyaya dzematongerwo enyika
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo nepenyuro yestudio 7 yakaita basa guru rekusvitsa nhau dzemuzimbabwe kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvike nepenyuro zhinji dzemuzimbabwe nzvimbo zhinji munyika zvikuru sei dziri kumiganho nedzimwe nyika hadzina masaisai asi studio 7 inosvika kunzvimbo dzese idzi ichishandisa masaisai eshortwave vamudzengi vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa marezinesi akawanda studio 7 inoramba yakakosha nekuti inopa mativi ese panyaya dzayo
hatina dzimwe nhepfenyuro dzinobudisa zvinhu nomonomo asi iyo studio 7
kubvira payakaenda pamhepo studio 7 yange iri kushoropodzwa nehurumende ichinzi inoshandiswa nehurumende yeamerica kuita zvido zvayo nekutsigira zvirango zvakatemerwa zimbabwe nenyika iyi mutevedzeri wegurukota rezvekuburutswa kwemashoko vakindness paradza vanoti studio 7 ichiri kutepfenyura zviri kunze kwemutemo
studio 7 ingava nemakore 20 ingazvitsembedza kuti ane makore 20 asi iri kutepfenyura muno muzimbabwe zvisiri pamutemo saka isinoti ngaiuye vakatinyorera tsamba tikati uyai titaure ndikatovaurainde vakauya vakationa muofisi mangu tikataurirana kuti uyai kuno muzimbabwe
Voice of America yakaparura Studio 7 musi wa27 ndira muna 2003 nechirongwa chaitepenyura nechirungu kwemazuva mashanu kubva mubvuro kusvika chishanu yakazovandudza zvirongwa zvayo yave kutepenyura neshona neisi ndevele kwesvondo rese ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
iko zvino regai tikupei mashoko abva kwamuri imi vateereri vestudio 7 pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu
halala 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 studio 7 halala hepi 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 birthday studio 7 iwo wakaberekwa mugore ra2003 musi wa27 ndira nhasi uno wasvitsa makore makumi maviri 20 years musi wa27 ndira January 2023 tinoti halala 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 studio 7 kuhalala iwo wakaberekwa nevoice of America iwe studio 7 ukabereka vana vako vaviri matwins anova ivo mapatya VOA shore na VOA ndevele nhasi uno tinofanira nekupembera nokuda kwevana vako vanoshanda basa guru kwazvo vanobata panyika dzino dzose VOA shona anopinda na 7 o'clock kubva mvuro kusvika svondo na 7 o'clock yoga yoga VOA ndevele wo achipinda na half 7 kubva mvuro kusvika svondo manheru oga oga tinoti kura studio 7 kura iwo wakauya panyika dzino vanhu vakawanda vachikutorera pasi vachiti uri murevi wenhema asi nhasi uno tinoona mabasa ako azara pasi pezuva hakuna umwe munhu anobata sokubata kwako unotaura zvose zvakasiyana sida siyana vasida vasingadi tinoti hepi 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 hepi
Studio 7 vashamarari management nhavo vese vanoshandira Studio 7 nhavo vese vanoiteerera makorokoto 20 years vanhu vakashitsungirira Studio 7 ichatanga tatisikanyatsi kuibata pamasaisai uye yaitorwa sestation yemareactionaries asi nhasi uno zviri pachena kuti tose vanotonga nevanotongwa tiri kukwanisa kutaurawo pastudio apa tichinzwa mashoko achisvikawo kuku kune avo vese vasingakwanisi kunga vechinzwa nyaya dzakadai paSBC. Chandingada kungotaurira veTripleC kuti ionai paane Studio 7 nhasi, tsungirirai iwoo, tsungirirai ZANUPF yapererwa uye yaakurohwa nehana.
Makorokoto Studio 7, makorokoto, makorokoto vashamarari, makorokoto vashamarari vakatanga neStudio 7 vana Richoto ndimwake mwakaliele, makorokoto nekwamuri imwe vana Blessing Zulu naJonga kandimire, makorokoto kunana Gizdube, makorokoto kunana Sandra Nyaira, makorokoto nana Patience Risere, kune vamwe vashamarari vanenge vari Zimbabwe nenyika vakatsingirai madondo. Aiwa Studio 7 kwatiri inotiudza zvinhu zvakadzama uye Studio 7 chirongwa chinobata nyika dzose, chakasiyana neZBC nokuti ZBC inongobata chete kazhinji muZimbabwe, haigoniwo kubata kunze. Saka saizvozvo inogonawo kuti isu tizive kuti chero vana vanhu vasiri kumba vakabva kumusha vari kune dzimwe nyika vane umbo vanogona kuziva kuti kunyika yavo chiri kuitika.
Ayo anga ari mashoko enyu vateereri veStudio 7 amatumira kuno pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tinotiwo makorokoto kwamuri, tichitenda nekuramba makatitsigira kwamunoita. Tine chirongwa chesvondo rega rega chatinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mune zvemimhanzi. Nhasi tiri kukupai nzwisa yekambo kemuimbi wechidiki watichakupai hurukuro yake izere svondo rinouya achiri kusimukira Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa neremagitare rekuti Elpanex Tsikwas. Ane nziyo yake itsva inonzi Takayambuka ndiyo yatichati tionekane nayo nhasi tinzwe achirova. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 Maneru, nhasi tiri kutaura nezvekushanya kwenhumwa mbiri dzehurumende yeAmerica kunyika dzemuAfrica. Tichatarisawo kusvitsa makore makumi maviri nhasi kwenhepfenyuro yeStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nengo dze triple C dzakasungwa kumusha webudiriro muHarare dzabvumidzwa kupiwa kubhadhara mari yechibatiso nedare ra Major Street mushure mekugara mujeri kwemasvondo maviri. Mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko votarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu. Tabata tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndine Evans Zeninga ndokusiyai muina Gaina Gumede.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tata ithuba lokubonga u-Evans Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 27 Zibandlela 2023. Igama ngu-Gaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Senga umhlangano wethu owaphakathi siwenza endlini yomuntu amapholisa vele alamvumo yokuthi azokopha abantu.
Amalunga ngamachumi amabili lasithupha 26 awebandla le-Triple C abotshwa emzini webudiriro asekhululwe ngesibambiso se-bail esamadola ngamakhulu angamachumi amathathu $30,000 ngamunye.
The United States strongly values our relationship with South Africa, to which the United States was proud to commit as a partner.
Umphathintambo ogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen useluqhibile uhambo lwakhe lokwethekelela eSouth Africa lapho aqhubeka emhlangano ehlukeneyo leziphatha amandla zalelo lizwe. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lezokholo elidabuka enkayi kodwa elihlabela likwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga angamachumi amabili lasithupha 26 awebandla le-CCC agoqela ummeli webudiriro edale lePhalamende umnumzana Costa Machingauta lo mmeli omela imkhoba umnumzana Amos Chibaya asekhululwe ngesibambiso se-bail samadola angamakhulu angamachumi amathathu $30,000 ngamunye. Abasolwa laba babikwa kuzamela bayezibika emapholiseni kanye ngeviki. Ababili babo asebekhulile omunye leminyaka engamachumi ayisichiyangalombili lanye 81 lo leminyaka engamachumi ayisikhombisa lambili 72 bona bakhululwe bengahlawuliswanga. Amalunga awe-CCC abotshwe esemhlanganweni endlini yommeli webudiriro edale lePhalamende etheswa icala lokubuthana ongekho emthethweni kodwa bayakulandula. Balandula leli cala ngoba besithi babebuthene endlini okungasese hatshi emphakathini. Ngakho ke ngabe phulanga mthetho. Bakhangelelwe ukubuyela kumthethwandaba kamantshi unkosikazi yeUGuy Dzula mhlaka 3 Nhlolanja. Ukwenzela ukupha amapholisa ithuba lokugqiba uphenyo lwabo ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxele unkosazana Precious Nomzamo Ndlovu ilunga le-CCC opha umbono wakhe.
Okokuqala angeke ngithi ukuthi siyajabula ngoba vele bekungamelanga bebotshwe ekuqaliseni. Ukubotshwa kwabo kumbe ukuswela kwabo ideyili kumbe ukusikelwa ngamapholisa besemhlanganweni wangasese osendlini yomuntu vele akukho emthethweni khona ngokwabo. Ngoba ku-Section 2 we-Maintenance of Peace and Order, u-Chapter 11 wakhona lowo khona, kavuma ukuthi amapholisa afike endaweni engasese abantu abayenzela umhlangano. Amapholisa aya-notifywa nxa kuthi umhlangano i-public. Kodwa nxa umhlangano wethu owaphakathi siwenza endlini yomuntu amapolisa avele ala mvumo yokuthi azokopha abantu. Ngakho ngeke sithi ukuthi sijabula ngoba ukujabula kuthi ukuthi sebe sisithi abantu laba bebelecala investment bebevele bengelacala. Kuyazisa ukuthi ngokuthi ngu-2023 kuyenza ingani kuthiwa yini kusayisikhathi sabo-Smith khona phana ukuthi abantu abakhululekanga ukuhlangana, abantu abakhululekanga ukwenza intambo kazulu.
Kuyalethusa yini lini ukuthi liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu wezombangazo?
Okwenzakalayo kumbe ngithi okwenzakeleyo akusekhisimitho, ngoba siyakwazi ukuthi yiyo indlela i-ZANU PF esebenza ngayo. I-ZANU PF ngabona ukuthi isiswele indawo, kumbe ngabona ukuthi ngesilungu bathi ukuthi they are losing ground, they resort to their default setting eziyi-violence, eziyikwethusela, eziyiyo yonke indlela yokudwangudwangu nje ukuthi abantu bakhanye besesaba. Kodwa eqinisweni elikhona ukuthi abantu abayisazi, abantu balesibindi njalo bazimisele ukuthi kusiye emavotini ezanu-P F bazayitshengisa njengenhlala yenza, bazayitshengisa ukuthi umuntu akakhethelwa into kumele ayenze, umuntu akakhethelwa ibandla kumele alisapote, umuntu uzikhethela ibandla alifunayo, umuntu ukhululekile ukuthi asekele ibandla alifunayo kumbe asekele umongameli amfunayo. Kuyafana lokuthi uthi uyintombi ushelwa lijaha nxa ungalifuni seliqale liwuthwalela uswazi likukarabha ngokuthi ulivume ngentani. Awethuki wena ma uyintombi ukwazi ukuthi ulifuni ijaha langikhona uzaliyana kuphela unjalo uthwalela ugoni. Kunjalo lezizalwane zezimbabwe ziyakwazi ukuthi khona i-ZANU PF ilokudlwangudlwangu, kodwa lokhu abakwenzayo kubathuzi, instead kubanika amandla lo mdlambula ukuthi bayekwanisa ukuyafika ekukhethweni babakhiphe obhinya laba abasithwalise enzulu.
Unkosazana Precious Nomzamo Ndlovu, lilunga lebandla le-CCC esixoxelayo esesabelweni sebulilima ePlumtree. Umphathintambo wogatsha lwezemali kwele Melika unkosikazi Janet Yellen uselugqibile uhambo lwakhe lokwethekelela ele South Africa, lapho aqhube emhlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe ezigoqela umongameli Cyril Ramaphosa labosomabhizimusi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhambo lwakhe lokuyasebenza amalanga amathathu kwele South Africa, umphathintambo Yellen ungene zonke inhlangothi zomnotho ikakhulu lapho ele South Africa elibhekane khona lelihlupho. Umhlangano oqhubela umphathintambo ogatsha lwezemali kwele South Africa, umnumzana Enoch Godongwana, yiwo sunconywe zingcitshi njengoba usenzeka ngesikhathi umnotho wakwele South Africa ubhekane lobunzima obukhulu.
The United States strongly values our relationship with South Africa.
Imelika iyabuqakathekisa kakhulu ubudlelwano bayo leSouth Africa njengoba lisazi ukusebenzelana kwethu ekutholeni amandla kagesi.
To which the United States was proud to commit as a partner.
Ubudlelwano beSouth Africa leMelika buphinde bangconywa kakhulu ngumphathintambo wezemali kweleSouth Africa, umnumzana Enoch Godongwana, yena othe bafuna ubuqhubeke bubuhle bunjalo.
This is therefore indeed a momentous occasion.
Asiyathokoza kakhulu ngokwethekela kweMelika njengoba sisebenzisana endaweni ezifana le-G20 lakwezemali.
Including on making appropriate regulation standards for the financial sector.
Loba nje intatheli zingavunyelwanga ukungena emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo Yellen lomongameli Ramaphosa, umeli weMelika kwele South Africa umnumzana Ruben Brigett uthi ababili laba bakhulume kabanzi ngodaba lokusilela kwamagetsi kwele South Africa.
There is a frank set of exchange of views, very clear from both the president.
Kuphunyelwene egcekeni ngokuthi umhlahlandlela yokugaya amagesi yangela ngozi emkhathini, kwasala kuphela ukuthi kubunjwe indlela zokuthi lokhu kwenziwe njani.
Look like, how long does it take and how do you actually get there?
Isivumelwano sokusebenzisana ekuliseni ukubulawa kwezinyamazana zendle kwele South Africa laso sesingconywe zingcitshi njengento ezasiza kakhulu kulohlupho olubhekane leSouth Africa. Ngesikhathi abanye bathi ukwethekela kwakhe kunkampani yeMelika iFord Motor Company kuphe ubufakazi bokuthi liqinisile leMelika nxa lisithi lifuna ubudlelwano leSouth Africa kwezomnotho. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Frank Legaba uthi lobanje bevumelene kokuningi akukho kutheni abakubona ngasolinye kudaba lwempi ye-Ukraine Njengoba South Africa ilokhu ingavumelani le Melika ekuthini iRussia kufanele banjwe ngamandla ukukhipha amasotsha ayo kwele Ukraine.
Naledi Pandor has been very clear, Minister of
umphathindambo ogatsha lwezobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe wakubeka kwacaca ukuthi akekho ngabatshela ukuthi benzeni ngalolu daba.
Kusenjalweni engilezananza kwele South Africa lithi selilindele kubona ukugcwaliseka kwezivumelwano ezenziwe ukuze kukhandwe amathuba emisebenzi lokuqeda ukuyanga osokubhahile elizweni. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ningutuso Khumalo.
Amantombazana athoba mine mbili 8 esikolweni se Dominican Convent High School eHarare asexotshwe esikolo besetheswa umlando wokusebenzisa okudakayo ikakhulu okubizwa ngokuthi yi-crystal meth. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo abasezikolo labagqiba izifundo lubikwa lusabalala okwethusayo elizweni jikelele. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Isisekelo selitshe elimnyama legranite elesikhumbuzo seHolocaust Memorial eBaltimore sibhalwe amazwi kaGeorge Santayana adume kakhulu athi labo abangakwazi ukukhumbula izehlakalo ezadlulayo kulengozi yokuthi bangaziphinda. Yikho nje usuku lukazibandlela 27 okwakhululwa khona inkamba lapho okwakubulawelwa khona abantu bohlobo lwesiJuda e-Auschwitz-Birkenau Concentration and Death Camp Complex ngo-1945 lokhunjulwa njenge-International Holocaust Remembrance Day. Umbhuqazo weHolocaust wabangelwa luhlelo lwamaNazi eGermany olwalubizwa ngokuthi Final Solution, lapho amaJelimana ayesithi alungisa khona udubo lwamaJuda ayelubiza ngokuthi yi-Jewish Problem, inkinga yamaJuda. Okwakungumbhuqazwe owawujonge ukubulala wonke amaJuda ayeyinzalo yaseEurope. Lolu hlelo lwalutshiyene lempi eyayiqhutshwa ngamaNazi. Yebo, uhlelo lwe-Final Solution lolu lwaluhamba phambi kwempi. Lanxa kwakulesidingo esiphuthumayo sokuthi iGermany iqinise amabutho ayo ayesempini ngokuthumela amanye, akukho okwasuswa enkambeni ezazibulawelwa khona amaJuda. Ekugcineni, uhlelo lwe-Final Solution lwabangela ukubulawa kwabantu bohlobo lwesiJuda abayizigidi eziyisithupha 6 million. Namhlanje, ngesikhathi uchuku olwenzakala ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili, i-Second World War, lusiya lufiphala emiqondweni yabantu emazweni amanengi, kuyanda ukwala ukwamukela iqiniso ngokwenzakala kumbhuqazo weHolocaust kanye lokutshintsha imbali nje ngabomo kukhulunywa okungayisikho. Kuyamangalisa ukuthi ngemva kweminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 kuphele iWorld War II, lo mbhuqazo weHolocaust, abantu balokhe besala ukwamukela iqiniso njalo beqamba amanga ngokwenzakalayo kulo mbhuqazwe okungesinye sezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu ezilotshwe ngendlela ecacileyo. Kutsho u-Ellen Germain, isikhonzi esikhangelane lendaba esiphathelane lo mbhuqazo weHolocaust, a Bureau of European and Eurasian Affairs. Uqhubeke wathi, Silezintaba lezintaba zobufakazi, ubufakazi obunengi balabo abasindayo kanye lokulandisa kwabafakazi abakhulula abantu ababe kulezinkamba zokufa. Lanxa kunjalo, ukwala ukwamukela iqiniso ngeHolocaust kuyaqhubeka. I-International Holocaust Remembrance Alliance ithi ukwala ukwamukela okwenzakala ngesikhathi seHolocaust yimizamo yokucitsha isehlakalo lesi embalini. Ngokwenza njalo, ikuzama ukugxilisa amaNazi lokuzondwa kwamaJuda, iNazism le-antisemitism. Abatshintsha imbali yeHolocaust ngabomo bayakuvuma okunye okwenzakala ngesikhathi salumbhuqazwe. Kodwa bawushaya indiva nje ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela emaphephandabeni lasemisakazweni. Ukulwisana lokuphika iHolocaust kuyindaba ngoba yonke imizamo yokululaza kumbe eyokufiphaza amaqiniso alokho okwenzakalayo lokuthi ngubani owayelesandla kuyahlambalaza labo abasindayo. Kubalulekile ngoba kuqhubekisela phambili i-antisemitism. Kubalulekile njalo ngoba kungamemethekisa amalangabi obudlova. Kutsho uJermaine, ukulwisana lokuphika iHolocaust kubalulekile ngoba kufaka engozini ikhono lethu lokuzwisisa lokufunda kumbali yeHolocaust. Uqhubeke sitsho uJermaine, pinde futhi. Isifundo esibalulekileyo leso umhlaba ongasifunda kumbhuqazwe weHolocaust.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umhlaka 27 zibandlela 2003 lilanga lapho umsakazi weVoice of America Studio 7 waqala ukusakaza eZimbabwe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu jikelele besithi lumsakazo usunikeze abantu izindaba ezehlukenela lezo ababejayele ukuzizwa emsakazweni engaphansi kukahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuyiminyaka engamajuma amabili selokhu umsakazo lo waya emoyeni kweZimbabwe, iningi lisithi liyathokoza ngokuphiwa ithuba lokukhuluma okusenhlizweni zabo. I-Studio 7 isebenza iphansi kwenkampani yomsakazo owe-VOA oncediswa nguZulu weMelika ukusakaza ngendimi ezedlula amajuma amane emhlabeni jikelele. Isipha uZulu imibono engayamela icele njalo engasekeli loba iliphi ibandla lezombusazwe. Ukusungulwa kwalomsakazo kweZimbabwe ngomnyaka 2003 kwasiza kakhulu ngoba weza ngesikhathi abantu behlukuluzwa ngukhulumende kamongameli Robert Mugabe. Ngesikhathi lesi amaphephandaba ayefana leDaily News ayesipha imibono eyayisola ukhulumende ayevaliwe phansi komthetho weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA. Abezombusazwe bathi osekwenze iStudio 7 yaba khona lanamhlanje ukuba ipha imibono kuZulu ingelacele elisekelayo. Umnumzana Gift Osalo Siziba oyebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, uthi lumsakazo usuncedise kakhulu ukupha uZulu izindaba eziveza mgceke ngesimo esiseZimbabwe.
Amhlobe kumsakazo ke we Studio 7 ngomsebenzi omuhle kakhulu wenzakalayo. Mina ngaqala ukulalela umsakazo ngimncane ngingakwazi ukuthi lami ngizaphithuba. Ngamanye amalanga ubana ngikhulume so ngiyithakazela lani labalaleli bonke iZimbabwe yonke jikelela kwezindawo sisithi amhlophe iqhubeke ke ngalokho elikwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANPF na othi iStudio 7 ayifunde eminye imisakazo.
Ongumsakazo olalelwa ngabantu beZimbabwe abaningi lapho okungafinyeleli khona imisakazo eminingi yeZimbabwe. Lisakaze lingameli uhlangothi oluthile.
Lokho kugcizelwe ngumnumzana Witness Dube oyebandla leMDCT.
Thina njengeMDC siyayihalalisela iStudio 7 Voice of America for iminyaka engu-20 isebenza leZimbabwe. Lokho sokusiphe amathuba okuthi sikhulume imibono eminingi kakhulu engatholakaliyo kuma state broadcaster.
Kodwa umsekeli kamphathi Ntambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Baraza uthi kumele iStudio 7 isebenzele kweleZimbabwe okusemthethweni.
The problem we have with Studio 7 or Voice of America is that it is a propaganda radio station, it's a pirate radio station.
iStudio 7 isakaza iseWashington DC yasungula umsebenzi wokusakaza eZimbabwe ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukupha imibono yakhe ekhululekileyo ngesimo esiselizweni kungakhathalekile ukuba abasembusweni bathini. Yaqala ngokusakaza ngolwimi lesiNgisi kusukela ngoMvulo kusiya olwesihlanu maviki wonke. Yazothi ngemva kwenyanga ezintathu yangezelela inhlelo zayo yaqalisa ukusakaza ngolimi lwesiShona langesiNdebele. Izinhlelo zayo lokhu izengezelela eminyakeni osokufike kuzinga lokusakaza lasezinkundleni ezithakazelwa nguZulu ezinjenge-WhatsApp, Facebook, YouTube nezinye. iStudio 7 ngesikhathi iqala ukusakaza kwakule minye imisakazo eyaba khona eyayifana lakushortwave radio labo radio VOP, kodwa namhlanje yonke le imisakazo kayisekho, kodwa yona lokhu iqina isiya phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lati abasakazi beStudio 7 siyajabula ngempela ukuba silani balaleli bethu sifikisa iminyaka engamachumi amabili. Siyalibonga ngokuhamba lati kulumango, njalo kasiqhubekeleni phambili sisonke sisenza njalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Woza Friday my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lezokholo elidabuka enkayi, kodwa elihlabela lilikwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Leli qembu selethule idlalade elitsha lesihloko esithi ukufa. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lili liqembu eli
esacathulayo mpela nanko phela leli lidlaladelalo lakuqala uDelight Ncube ngomholi waleli qembu
ngidabuka enkayi siqale ukurekhoda i-album last year i-album esinayo okwamanje sisebenzela phezu kwe-album esi-2 ukuqala kwami emculweni ngiqale ngo-2018 yikho lapho bengisini ngirekhoda khona ama-single track
Abangafuna umculo wenu Ncube bawuthola njani uthengiswa ngapi
eGoli ukhona naseZimbabwe ukhona eBulawayo loba kuphi lapho ufuna ukuthi uthole ama CD uyakwazi ukufinyelela khona ikanti ke uma ungafuna iCD uyakwazi futhi nokuwadownload ku YouTube lapha W Media amakhola enkosi ithike ibhale ukufa uyazithola zonke ingoma khaphana album yonke iphelele
chaya amagigi emcimbini efana lemtchato leminye echiyeneyo balithola njani abantu
bakhumana khona lami khona lapha ku WhatsApp ku number ethi 0843176577 ikanti ke na ku Facebook siyatholakala amakholo enkosi gospel group sine group lapha
uphuma ke enkundleni uDelight Ncube leqembu lakhe leyamakholwa enkosi ngale
iqembu eliphuma enkayi elithiwa amakholwa enkosi abahlabela ezokholo ku-Live Talk namhlanje sikhangela uhambo lweziphathamandla zeMelika ezwekazi le-Africa unkosikazi Janet Yellen nonkosikazi Linda Thomas Greenfield kanye lokufikisa iminyaka engamashumi amabili iStudio 7 yasungulwayo singakehlukani zihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga angamachumi amabili lasithupha awebandla le-CCC abotshwe emzini ebudiriro akhululwe ngesibambiso se-bail samadola ngamakhulu angamachumi amathathu $30,000 ngamunye umphathintambo wogatsha wezemali kwele Melika unkosikazi Janet Yellen useligqibe uhambo lwakhe lokwethekelela e-South Africa lapho aqhube imihlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe kuhlelo Woza Friday kuliviki besileqembu lezokholo elidabuka enkayi kodwa elihlabela likwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ntambama ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Belilalele umsakazo we-Voice of America Studio 7. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.